Maonero atiri kuita ndekuti dambudziko remagetsi rinenge ratuwedzerei kubva patakaita sarudzo uyezve kubva pakaita mahunga hunga ekuti pane vanoda kuti zvikwereti zvavo zvekuzesa zvingobiswa semabisiro akaitwa zvikwereti zvemvura. Saka tiri kuona fanika pari kusendwa meseji nevanhu vekuzesa kuti kana muda kuita zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvamunozosangana nazvo zvokushaiwa magetsi kuti munokwanisa kuita zuva rese musina magetsi. Nekuti ndingangoti takatarisa period ye before and getting to my election kuinda kwangaita magetsi kwanga kuri nani vanhu vanga vasiri kuchema chema, but kubva pakapera maelection nokubva pakaita mutauro wekuti toda kuti zvikwereti zviri zvokuzesa zvibise, takuona sekuti isu sevagari zvinhu zvakutotiomera nekuti magetsi akutonyanya kutoenda zvatatisingatarisiri ende uyezve hatisi kuwana tingati explanation inogutsa yekuti sei tiri kushaiwa magetsi zvakadai.
Iyo kambani yezesa iri kupa zviziviso here zvekuti achaenda nguvai uyezve anenge achizofamba sei sezvavaimboita makare?
Pari zvino ndingati havasi kuita saizvozvo. Kuona pari kuiswa zviziviso, tiri kutarisa mapepa nawo, tiri kuteerera paredio, chatiri kungonyanya kunzwa ndeandingati maexplanations avari kuedza kupa vachiti aiwa hazvisi political kuenda kuita magetsi. Tiri kufesa matambudziko akaita seakati like kuti nyaya yekuti mapower stations mamwe magenerators edu ari down, saka output iri kuinda ichiita shoma. Saka ndo zvatiri kungonzwa izvozvo, but hatisi kuwana zvinhu zviri official zvaanombosiita like kupa vanhu timetable yekuti aiwa mukugara kwamune muchiita mandi kuchaenda magetsi musi wechitatu kana musi wakati kuchaenda magetsi, hatisi kuzviwana zvese izvozvo.
Imi serimwe resangano rinomirira vagari vemuHarare, makamboenda here kukambani yezesa muchida kunonyatsonzwa kuti zviri kufamba sei?
Pari zvino tanga tisati taenda zvedu kuti tinonzwisisa, but chandingada kuzivisa vagari vemuHarare nevamwe vagari vekune dzimwe nzvimbo dzisiri Harare ndechekuti isusu secombined Harare Residents Association tine mukana watinawo tine yatingati working relationship nevanhu vekuzesa, zvokuti tinokwanisa kuti tiite hurukuro nawo tichipiwa maexplanations ekuti chii chiri kumbonyatsoitika. Saka ndingangoti muchidimbu ndo zvezvimwe zvatiri kutironge kuti tiite muzviki yatiri kupinda, because tambenge tichifunga kuti aiwa pamwe zvinhu zviri kungoitika temporarily, but takutoona kuti sokutoti zviri kutoramba zvichindira mberi. Saka chinhu chatava kufanira kuti isusu secra tikwanise kulayaza nevanhu vezesa tichinzwawo their side of the story kuti chii chiri kuitika ende zvinogadzirisika sei, vagari vanoita sei nedambudziko ravari kufesa remagetsi.